tisati tanzwa kuti ziri kubuda kuna wezi imichokwa dirakaita sei ndiyo chinhu chekutanga asi kana zvirizo zvapfungwa nehurumende hazvina kumbobvira zvaitaurirwa kuvatungamiri vevashandi vehurumende kuti vape maonero avo kuti kana pane urongwa hwakadaro uri kuatenda kana kuti uri kugadzirisa here madambudziko agara aripo tese tinozviziva kuti vashandi vehurumende tingati vematicha kunyanya vaida mari inotopfuura ipapo 500 US dollar pamwedzi kuti vakwanise kuzvipindira vega kumapolicies vanenge vachiita vane hama vane vana vanosarudza ivo kuti vanoda polisi yakaita sei zvokuti vanozobhadharirwa vafa tizvizivi kuti vazvibvumirana nani asi semaziviro edu ndekuti utungamiri hwevashandi vehurumende hauna kumbobvira hwataurirwa kana hwawirirana nazvo vanoda mari inobatika mbokwanisa kuzvibhadharira mapolicies akasiyana-siyana anoenderana neupenyu hwanhasi nemagariro anhasi
asi kana chii chokwadi kuti hurumende inoda kuzopa vashandi vayo mari iyoyiyi pane chakaipa here kuitambira
haisi mari inopa vashandi kane kuti mushandi anenge akatofaka iri kutopiwa vanhu vanenge vasara asi kana hurumende ichida kupa hama handizvizivi kuti chinhu chatingapemberera here iyo zvino kuti hurumende iri kuratidza kupa $500 pamhuri yangu kana ndafa kana ndaishandira hurumende kuti vaende kunondiviga izvozvo chete asi haisiri izvo zvinozovapa kana pensheni yacho iyo mhuri yangu maonero edu isingi hurumende haina kutsikamisa pfungwa panyaya dzakadaro saka vangangoendera pamberi vachiti vanota kupa asi hazvibatsiri vakawanda
pari zvino imimi nesangano renyu pane zvamuchaita here nenyaya iyi
pane avo tataura navo patanzwa nyuzi dzichitaurwa maonero avo ndeyekuti pavanopiwa mukana naemployer wavo vachataura kuti mungatipa here zvatinogara tichikumbira isalari tizvitsvagire mapu